manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniraka naka vatereri, tinosanga na zvakare manira nasi, urumusu ya mugovera Gumiguru 6, 2018. Magati herera ku Studio 7, nefenyuro yenya ya dzirikuitika muZimbabwe, dzamunopuwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuuya nenyena nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa. Mabasa hakuna. Chiro tikati tuda kutengesa. Anotengera mumwe ndiani? Hapana. Tikati tichizamo kurarama. Handiti kwakatoruka handiti. Kwakatongofanana nebhondi izvinezvi kuti bhondi riri pa 600. Saka kana ndine 600 yangu ndine 100 bhondi. Saka ndakaenda kumushandire ndiri pari nani. Chiro izvinezvi bhondi racho handiti pariri. Choro kada unotenga uZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500.
Vanhu vakawanda vanoshaya votizira kuBotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika.
Zvinhu zviri kuamba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikudzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezeki. Asi vachamisa nanhasi vari kukwidza nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi. Tichakupai zvabuda mimitambo yemakwikwi eChibuku Super Cup atambwa nhasi muHarare nedzimwe nzvimbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwezvizvara zveZimbabwe zviri kupinda muBotswana zvisina magwara ekufambisa akakwana hunonzi huri kuramba huchikwira nekuda kwekuoma kweupenyu muZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Evelyn Katsenga avo vanoruka musoro mudhorobha reFrancis Town vanoti namo nenzara ndizvo zviri kuvadzinga munyika.
Tinoita tuye kuno kutigara kuno kuti tisina mapassport tiri maillegal immigrants kuti kumusha hakusikugarika nekuti mabasa hasikwani. Plus iko zvino mari yacho iri kunyanya kuyadzikira zvisingaiti ende zvinhu zviri kudhura hazvisi kutengeka. So zviri nani kuti wozoshanda kuno wobva watenga zvinhu zvako kuno kuenda nazvo kumba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Melissa Moyo vanoti vanotizira kuBotswana nokuti mafuro emunyika iyi achiri manyoro pane ekumusha.
Tiri kuuya nenyena nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa. Mabasa hakuna. Chiro tikati tuda kutengesa. Anotengera mumwe ndiani? Hapana. Tikati tichizamo kurarama. Handiti kwakatoruka handiti. Kwakatongofanana nebhondi izvinezvi kuti bhondi riri pa 600. Saka kana ndine 600 yangu ndine 100 bhondi. Saka ndakaenda kumushandire ndiri pari nani. Chiro izvinezvi bhondi racho handiti pariri. Choro kada unotenga uZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500 bhondi.
Mumwewo anoita mabasa emaoko ari muBotswana vaJohn Mamvura vanoti cheuviri chavanowana mushure mekushanda muBotswana chiri nani pane kumusha.
Ini ndivana 3 vana vangu vanogara kuZimbabwe. Saka ndouya ndichiuya ndichisenza kuno kuti ndichidzokera kuZimbabwe kuti vana vangu vabatsirikane. Hakumusha hakuna mabasa. Zvinhu zvakatooma kana mari yacho haiwaniki.
Va Christopher Mutsindikwa vanotiwo vakasarudza kuuya muBotswana vasina magwaro nokuda kwekuti nguva yavanopiwa pamugano ishoma. Vanoti vakazvipira kugara vachiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana nokuda kwekuti mari yemunyika iyi ine simba pane kumusha.
Kuuya watinoita kunoku tinenge tichitsvaga kuti tikwanise kuti tisapote mhuri dzedu nenyaya yemaomero anenge akaita upenyu hwemararamiro atei tichiita kana tiri kumusha. Mari iriko tichikombeya nekumusha pakuveko kwayo tinoiwana nenzira yekuti pula imari ichiri kukwanisa kutenga zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvekupfeka zvekudya nezvimwe zvese zvinodiwa paupenyu hwemunhu.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana muzvarese kwaKwenziyane wakaudza komiti inoona nezvemashandisirwo emari munyika nguva pfupi yapfuura kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika iyi zvisina magwaro ekufambisa akakwana uri kuwedzera. Muzvaretsiyane vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekufambisa zvinosvika zviuru makumi mashanu nemazana mashanu nemakumi matatu zvakapinda munyika iyi mumwedzi waGunyana chete. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe inofanira kubatana zvakasimba kuitira kuti ikunde matambudziko ari munyika. Aya mashoko ari kubva kunyanzvi munyadzi yehupfumi pamwe nezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zviri kuamba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikwikwidzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezeki, asi vachamisa nanhasi vari kukwikwidza nyaya iyi. Saka zvinochireva kuti vachamisa nokubata kwavakaita madhorobha, vamunangagwa vobata maruzevha pakaita mangange. Saka mukatarisa manyaya dzematongerwo enyika, nyika yakaita nyama yamire nerongo nokuti hapana kunyatsomira zvakanaka. Vanhu vakapatsanurwa kuti vamwe vari kudiviri vekumadhorobha kunyanya avari uku vekumaruwa. Saka naizvozvo dambudziko ravepo iko zvino ndorokuti tichitarisana neupfumi hwenyika pane kukakavadzana kuripo maringe nokuti nyika iyi yofamba sei.
Zvii zvingaitwe nehurumende pari zvino mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, nokuti tinoziva kuti izvo zvinhu hazvikwanisikeke zvichigadziriswa neusiku humwe chete?
Ya, zvinhu zvinofanira kuitwa munyika inenge yakaputsika, a broken country sedu. Chekutanga kutanga kuunza vanhu pamwe chete, tisatambomhanya mhanya kuita chinhu. Vanhu vanofanira kunge vaine kumaonera pamwe, vanofanira kunge vaine kunzwisisa kwekuti matambudziko edu akamira sei nekuti tiri kuenda kupi. Kandoo rimwe dambudziko guru ratinaro iko zvino rokuti vanhu vazhinji vanoona sekuti hurumende yatakura vanhu musaga. Vanhu havasinyatsoziwana kana kuona kuti tiri kuenda kupi. Skandoo zvinoita kuti kuve nekukahadzika.
Vakanyenze, vanhu vangade kuziva kuti izvo chii chingaitwe pari zvino nehurumende, nokuti hurumende tiri kuiona kuti iri kuedza kukwezva vekunze kuti vauye kuzotanga mabhizinesi avo muZimbabwe. Harisi danho rakanaka here sekuona kwenyimi senyanzvi munyadzi yehupfumi?
Hatisi kupokana kuti hazvina kunaka. Zvakanaka izvozvo kutaura nevanhu vekunze, asi kubaitange hama kuti vatorwa vakutye. Tisati taura nevekunze vatorwa, munofanira kutanga kutaurirana imimi muri mumba mumwe chete. Imi mabatana vanhu vari mumba, vekunze vanokutyai. Vanoona kuti makabatana, vanouya vasingavhunduki, vanouya vachiyatsozova kuti tiri kuedza kuyanana nevanhu vakabatana. Ndo chimwe chinhu chatofanira kunge chitanga kuita, kutanga kuyanana isu tiri muZimbabwe, kuitira kuti vekunze vanyatsoona kuti vanhu vavakabatana vanofambika navo.
Vakanyenze, nderipi dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa saizvozvi nehurumende kusanganisirawo bato rinopikisa reMDC?
Chinhu chokutanga ndataura nechekare, inonzi nation building, yekuti tiumbe nyika, tive nechinhu chinonzi nyika. Nyika vanhu vamwe chete vakabatana vane chinangwa chimwe vari kuenda kumwe chete. Iko zvino sekureva kwandamboita pamazondigama paya, hatina kubatana, hatina chinangwa chimwe chete, hatina gwara rimwe ratiri kutevera. Saka chinhu chatinofanira kunge tichitanga kuita ichocho chekuti tiunze vanhu vedu vange vakabatana. Ndo chinhu chikurukuru tisati tatombotaura nyaya yeupfumi hwenyika nezvimwe zvakadaro, nokuti kana tisina kubatana zvinoita sekunge majoka, mbongoro nemombe moda kurima. Hazviendi mberi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazana reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Washington, the voice of America, VOA. Dambudziko remafuta edzimotikari rinonzi riri kuenderera mberi zvikuru muguta guru reHarare, umo vanhu vazhinji vari kuswera vari mumitsetse vakamirira kutora mafuta aya. Mumwe mugari womuHarare vakuda musasiwa. Vanoti kusarongeka kwehurumende ndiko kuri kukonzera dambudziko iri. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zviri kuitika nezvekuti mafuta ari kunetsa kuwana. Vanhu vari kupanika, saka vanhu vakawanda vari kuedza kutenga fuel at the same time. And zviri kunetsa nezvekuti magaraji acho ari kutadza kuita keep up nedemand kudiwa nevanhu. So zviri kunetsa ndezvekuti mafuta acho paanobva asvika paservice station nedzika, vanhu vanobva vaita sei, vanobva vawandira chii mafuta aya. Saka maqueue acho akareba zvisinyatomboita. Saka isu tiri kungoedzawo kuti vanhu vaite sei, vanhu vangu vasarwisane pamaqueue ivapo, nokuti pane pakuti akaviolence kakuitika futi, nokuti vanhu vaiudza kuwirirana zvakanaka. Saka tachingotiwo semaZimbabwe ngatione ngatirongeteiwo zvakanaka, ngatigarei malaini edu tistedi kutese tichawana fuel. Ndofunga kuti sevataurira kuti reserve bank izvozvi nemaonero atiuja nemaziso edu, matruck acho anenge aakuita sei aakudhiriva mafuta kumastation.
Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti mafuta aya ashayikwe munyika?
Kusarongeka kweRBZ, kusarongeka kweZANU PF, kunatingati ndo maculprits ezvinhu zvacho chaizvo chaizvo, kuti ndo vanhu vari kutadzisa zvinhu kuti zvatofamba. Vachiziva kuti pane mota dzakawanda soso, vachiziva kuti kudiwa mafuta akawanda soo, mari dzacho dzinofanira kubuda dzichibhadhara mafuta ne kune nyika dzokutengesera dzikubuda nechii nenguva yakanaka. Saka pari kuita mabottleneck, pari kuitika nguva dzekuti panomboshoshayika makanonza chii anopinza fuel. Saka tokumbirawo kuti hurumende wedu aitoplaning iri nani kuti tione kuti chii vanhu vanowana fuel pavanenge vachikwanisa pavanenge vachida. Takusarongeka kweRBZ neyavangudya havasisina maidea, vakungofejafeja. And handifunga kuti vangatonzwisisa kuti ikonomi iri kufamba sei. Ite zvese zvavakuita zvakungotidzosera kuna 2008. Saka isu tachifungira kutiwa manew technocrats pamuhurumende yaya vana mutulimube ivava vachionawo kuti chii tonawo RBZ governor ari nani, tonawo kuti Zimbabwe ifamba, nokuti isusu tinobvumawo kuti ha zvinofanira kurwadza mishana zvisa zvanaka, asi tofanira kuonawo tese tirwadziwa including government yayo nevanhu vacho vari muhurumende. Hatingangotiwo vari kufamba nemota dzakanaka, ivo vakambopinda muqueue here? Hatingoti vakambopinda muqueue, ndosaka vasinganzwisisa kuti chinhu ichi.
Avo vanga vari mugari wemuHarare vakuda musasiwa, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tinourombo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na445pm kusvika na515pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Melania Trump vasvika nhasi muCairo kuEgypt, uko vatambirwa zvine mutsindo pagungano ranga riine mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi nemudzimai wavo Ensisa. Mushure mekushanyira muzinda wemutungamiri weEgypt pamwe nemuzinda weAmerica muCairo, amai Trump vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo inoyevedza yezvivakwa zveGreat Sphinx. Mm-hmm. Romania iri kuvhota kwemazuva maviri paurongwa hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti mutemo ujekese kuroorana sechinhu chinoitwa chete pakati pemunhurume nemunhukadzi. Kuroorana kwevarume chete pachavo kana wavanhukadzi pachavo hakubvumidzwe pasi pemitemo yemuRomania. Makateerera kuStudio 7, animi muchirongwa chinhasi, ndini wenyu Rachoto, ndiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tina amai Jessica Tembo avo vanoita zvekushongedza nzvimbo pangave pari pamuchato, pangave pari pakuroorwa kana dzimwewo nzvimbo dzinenge dzichiitwa zvemafaro. Tino kuchingamidza ine mufaro amai Tembo, mungatitsananguriro kuti makatanga sei basa iri.
Thank you so much. Tino mufaro mukuru kuti ndiri pano nemi. Titanga ndoda kuti makorokoto neaward yamakareceiva kuWashington musuno unoyu. Makorokoto makuru makati inspire.
Aiwa, tinotenda. Tochipinda hedu muchirongwa chedu, mungatitsananguriro kuti muri kuita mabasa ei ikoko kuDallas, Texas kwamunogara.
Kuno kuDallas, Texas, tirikuita mabasa emaoko. Ndinoshongedza nzvimbo kune vaya vanenge vaine mitambo yakafanana nemichato, mabirthday nemagraduation neany mutambo wekuti munhu anoda kungocelebratawo zviri kuitika muupenyu hwake. Isusu tinowanikwa tichiuya ipapo panzvimbo kuzoshongedza nekuvagadzirirawo kuvasetera matafura kuitira kuti vo pavanozotora mifananidzo yavo iyaya zvinenge zvakarongeka zvichibuda zvakanaka. Saka ndo zvatinomirira isu tinouya neteam paground tokugadzirirai, imimi makarelaxa zvenyu muchigadzirira mutambo wenyu.
Makatanga rini kuita basa iri rekushongedza nzvimbo uyezve semudzimai chii chakaita kuti mugofunga kuti izvi ndo zvamakuda kuita?
Basa iri ndakaritanga muna 2010. Ndakatanga officially 2010, but mushure mezvo ndaingoitawo zvekungobatsira yende ndichibatsira vanenge vachida kuita mitambo yavo, but ndanga ndisati ndaisa mutengo pane zvandaiita. Saka kutanga kwandakaita ndakange ndichireza vana vangu vairi ndiri ndega ndichifunga kuti ndoita sei kuti ndiwane kamari mbichana kekungotiwo vana vangu vasarakidze kuti pamba hapana baba but vawane zvavanenge vachishuvira muupenyu. Saka ndakange ndakagara pambhedha mumwe musi ndichitobvunza Mwari, ndikati Mwari ndoita sei panapa. Ndakatonyatsonzwa izwi rake kuti pandakati zii svikanzi zvauri kutsvaga zviri mumaoko ako. What do you mean zviri mumaoko angu? Ndopa ndakabva ndatojekeserwa kuti ndinotoita izvi ende vamwe vanhu vari kutobhadharwa nezvo. Ndokutotanga kwandakaita kuita zvekushongedza izvi. Ndokubva ndatolaunch kampani ndikatonoregister. Zvisinewo macustomer kutotanga kutouya ende nhasi tiri pano.
Muri kutambirwa sei munzvimbo iyoyi yamunoita basa iri?
Munzvimbo inei ezvinezvi 10 years later ndopa ndakutonyatsotanga kuona kuti Euphoria Event Planning and Management yato household name, yato nemukurumbira zvekutoti vanhu vakatonzi Euphoria vanotoziva kuti kuna maitembo vanoita zveEuphoria. Saka kutanga kwandakaita ndakasapotwa zvikuru necommunity yedu yemaZimbabweans. Unoziva kana uchitanga unenge uchipolisha up art yako nebasa rako. Saka ndakawana nguva yekunyatsopolisha up zvandinoita. But ndirikutoona kuti now 10 years later ndakutoita branch into mamwe mamakets ayaya andanga ndisingatombofungira kuti ndichapinda. Ndakuitira maIndia, ndakuitira varungu, ndakuitira vechispanyora. Saka ndakutoona kuti zviri kutoweramba zvichienderera mberi zvokuti takutofunga kuenda pane chimwe chinhano nebasa racho. But uchitanga zvinoita senge zvinorema, but dzimwe nguva kutongoramba urimo muprocess now ndakutonyatsoona kutoti zvinhu zviya zvinenge zvakutonyatsosvika pandairota kuti zvichasvika.
Kune vamwe vakateererawo vachiti ndingazvigone here zvakaitwa namaitembo, munovati chii nyanya madzimai vechidiki?
Madzimai echidiki kunyanya teererai izwi riri mukati menyu, uyezve teererai izwi rinobva kuna Mwari, because Mwari pavakakusikai vakatoita zvavakaisa mamuri. Musateerere zvinotaurwa nevamwe, musanyanyosheya kurukunzi maita idea kuti ndakuda kutanga chakati chishandei musati manyanyo vhura muromo muchitaura taura because mumwe nemumwe anouya your way achakuudzai opinion yake iye nekuti capacity yacho haana anogona kutokukanganisai kuti muinitiate zvamafunga kuti muite but chandoda kutaura ndiye kuti pindai mazviri chakaiswa pamoyo wako chitangi it doesn't matter how small never despise humble beginnings chitange pauta chitangira ipapo even if it means kukanga nzungu kanga nzungu dzako kusvika watozonzi ne Walmart kunoku kana kuti ne okay bazaar takuda kutofitoka nzungu dzako saka chandinongotaura kuti ramba uchiita work on your art spend more time pazvinhu zvaunoziva kuti this is my purpose nekuti even zvikakutorera 5 or 10 years mukaverenga mabiography evanhu vari successful mumwe akapedza 10 years asati akamboziva kuti zvichafamba sei but rimwe gore panozongovhura rarimwe door uchipita wave yaucha rider or be always open kuti udzidze nekuti hauzive zvese uchitanga and itongo zvininipise ukazvininipisa uchaona pauchasvika and zvinoita chete
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai amai Jessica Tembo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare nemuswe mugovera zvondo rinouya. Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipakurira nemuswe mugovera wega wega icho chinonzi upenyu hwedu kana kuti our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maiya tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi nekutiwo ivo sesangano revakarwa hondo yerusununguko vari kuona sei mamiriro akaita zvinhu. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMahiya.
Mazvita enyu.
VaMahiya, tinoona svondo rino gurukotara zveupfumi vaMutuli Ncube vakaturawo urongwa hwemashandisirwo avanenge vachitarisira kuti angaitwa mari kana upfumi munyika pamwe chetewo naGovernor Reserve Bank asi vakawanda zvikuru masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu vari kuti inzira inotoita kuti vana veZimbabwe vanga vachiita varombo kupfuuridza. Imiwo sesangano revakarwa hondo yerusununguko munoti?
Ini ndinoti vanhu matauriro avanenge vachiita vachiona ndichasenzesa mavara echirungu anonzi democratic centralism. We cannot ignore what people are saying at the moment. And the policies dzakataurwa kana kuti zvinyorwa zvakataurwa nenyaya dzezveupfumi kana zvaiswa muzviito, ndaikumbira nyika yeZimbabwe kuti ite nguva pfupi kwazvo nokuti rine manyanga hariputirwi. Kana zviri kutaurwa nevanhu nemaonero avo zvanyorwa pasi, izvozvo tichazoona nenguva pfupipfupi. Kana tazoona izvozvo, tinodzokerazve kwavari kuti onai izvi zvakadai nezvakadai zvaakuomesera vanhu. Iyoyo pachirungu ndiyo yavanoti evaluation over a short period. People must be able to adjust because zvinhu zvisina kunakira vanhu.
Pane vari kuchemawo kuti hurumende naiyo Reserve Bank of Zimbabwe vakangoisa mitemo iyi neshanduko dzavakaisa munyaya yezveupfumi vasina kuita inganzi pachirungu consultation kana kurowanawo masoro nevamwe veruzhinji. Imi munotiwo?
No. I'm sorry, Jonga, whoever said that to anyone kana kuisa pa electronic media as such may have been a person who was not consulted. Iye hake kuda ari mumwe paine vamwe vakaitwa consulted. He can say that government ndeye vanhu vanokonsulta vanhu. This is what I know. But uyo akataura izvo zvanogona kunga asina kukonsultwa. Saka ndiri kuti akataura ngatichizvinyora pasi because zvine basa. Government may not be, ainogona kutadza kuziva kuti uyu munhu ane certain noble idea yaainayo vokonsulta vamwasina. Ngatichipai hurumende a little bit of time and then we evaluate zvanhu zvataurwa zvacho.
Kuuyawo nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwaakuita zvinhu munyika, imi muri kuonawo sei dambudziko irori?
Oh no, you see, look, Jonga, pane vakaita mari eriki panyika pano pano pasi patinogara kusiri kunogara Mwari nevakaita mari asi paivavo isina kuwanda seyaivavo ndo vari kuita mabusiness ava handini ndizvika icho kwadi chokuti vanhu ivavo pano pasi ndo vane simba rokuisa dzihurumende kana kubvisa dzihurumende saka iye zvino kushaikwa kwezvinhu kunongonditaurira nyaya yekuti vanhu ivava havasi kuda kushandisa mari yavo zvavasiri kuda kushandisa mari yavo kuita bhizinesi ravo vari kuda kupa basa rakaoma kuhurumende kutsvaga mari yokuti ivo vaite mari ngatitenderane kajonga kuti kubva patakabvira kudhara paya paya tichiri kunetsika kuti vamugabe ngavabve paya even before and beyond vanhu vakanga vari mumabasa ava there is made money there is made profit and the profit normally pamabhizinesi needs to recapitalize business where are they putting their money saka vanhu vakaita saivavo vanonetsa kuronda isusu takaenda kuzvikoro zvedzinyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vakaita mari steric akatsigira hurumende anotsigira zvechokwadi asi kana asingadi hurumende iyoyo anosenzesa mari yomunyika imwe mukubvisa hurumende iyoyo
konyaya yekuti mari haichawanika mumabhanga vamahiya asi inowanikwa pamisika mitema mumigwagwa umu muri kuionawo sei
iwo handiti unozviziva kandemire kuti kana mari isingawanikwi kumabhanga vanoendisa mari kumabhengi vanhu haisi hurumende inonotsvaga mari yokuisa kumabhengi zvinoreva kuti mari vanhu vanayo vakagara nayo havasi kuendesa kumabhengi kwacho wochiti gavhumendi tipei mari kuitira kuti vataure masoko ekushata kwehurumende nokuti ivo mari vakaisa pasi pepiro mati dzirimo umu iye zvinezvi ndiri pa okay come and see matoli ari kupushwa nevanhu ini ndiri kutadza kuzvitengava vari kupusha matoli mairi mane matatu mari yakaita saiyoyo vanayo vanhu people have got the money asi ndivo vasiri kuisa mari kubhengi
aiwa ndinotenda zvikuru vamaiya maita basa
tatenda
manga makateerera kumutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas mahiya muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Notenda Jonga nechirongwa chawatipa nhasi totarisira zvakare chirongwa chinonakidza nemugovera unotevera. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi echibuku Super Cup Quarterfinals. Harare City 2 Highlanders 0 Chapungu 0 Caps United 0. Sezvo mutambo uyu waita mangange, Caps United yazohwina pamapenalties 4-3. Nokudaro, Caps United neHarare City dzapinda muSuper Cup semifinals. Mangwana, Dynamos iri kutsangana neHerentals muRufaro Stadium. Triangle iri kubanda nawo zvakare neNichirut kuGibo Stadium.
Akanzi bawa reto nazi arizunzwe price relaxa nema baby my yellow bone nice ameno haiva muri mihere marie fojga pamwandi landlord yaiva marie maroja painzi 6 mabodoro sachinja nema puti mukunwa whiskey here ma baby kana kuti tenga mvura ne waya haikona dzosa change iwaya ramandipa iri baby haisi danger ndine mari panapa pakumba nekubhenge apo geji riri pafara ndakazadza tengi bhegi rakaro wakunge fight ya manyuchi kupunurwa homwe dzise chibage chemanuchi
nawo mumhanzi wastana uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC sezvo ngwedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda zvikuru vanoshaya wetizira kuBotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika nyanzvi munyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VO.